Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena uzedu zanasi china chikumi 22-2017. Vachikairi vedzimotokari votaura mafungiro avo zvichitevera kuparurwa kwechirongwa chekubhadhara mari dzema toll gates vachishandisa EcoCash. Dzimwe nengo dzeNational People's Party kumatebeleland South dzobuda mubato riri kufanotungamirwa naamai Joyce Mujuru dzichienda kuMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Nyaya yekudoma munhu kuitwa gamba renyika yochiriritsa munyika vamwe vanhu vachiti chirongwa ichi chinofanirwa kuva chenyika yose kwete kuitwa cheZANU PF chete sezviri kuitika. Nyanzvi dzotaura pamusoro pechirongwa cheTest Your Baby icho chakabudirira kekutanga munyika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano woKodepa muBulawayo uko mamwe madzimai vari kuti vari kuwana bhizimisi zvichitevera mabasa avo emaoko avari kuita. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.